Idiphe mtamba maflawu and ita kuti pwe comrade chirawu kufu isusu tichoda gawu vau sakino kumbira ndapota never try this at the sons and daughter mudakundi yetsira chi Harry Potter manje isusu tinotera matsimba aya akapambana na nyatsimba mutota ini rinokumbira ndapota never try this at the sons and daughter kana muchida kusara makashota vakapiswa pano sara marasha nedota isu takuda zvatairota ino ndiyo nguva yekubuda mukota udza vese manews reporter kuti ngava taure kuti vanhu vese ngavabude vazoenda kunovhota hanzi panogara kwachihota bude makakwana kwete makasvota nekuti takuda zvatairota tichiti garai matisota murimi tora badza rako uende kunorima nekuti mvura yakanaya apa pasi pakatota isu tati takasunungurwa takasunungurwa kune hondo hondo hombe zvatakarwirwa takasunungurwa isusu ndati takasunungurwa taigara tichitaura wani kuti mbiya dzichakudumburwa nekuti hondo yacho takarwirwa apa tati takasunungurwa takasunungurwa taigara tichitaura wani kuti rimwe remazuva zvichakurukurwa upenyu hwacho kurwa kune diki nehombe dzenenge dzichivhurwa asi garai maziva kuti muchakurukurwa chinanakwa chinosipakwa asi unonzwa vamwe vachingochema kuti zvakadhakwa tese tiri pano wanetine majako akapakwa hoho makamakwa ndichiti mugwagwa apa tinenge tine chinangwa tsvaga mari nechingwa but takasimbiswa wani nababa vedu vambonangakwa zvikanzi gadzirai ramangwana saka munototanga nekuplana nekuti mukana uyu wamawana garai maushandisa kuti muzogadzira ramangwana revana ndichiti handiti takaramba mabanditi musiti tikati chimbiti takasunungurwa takavarayirwa takasunungurwa inga wani taigara tichitaura kuti dzichakudumburwa mbiya takasunungurwa takavarayirwa upenyu hwatokurwa kune diki nehombe dzinenge dzichipfurwa comrade mahachi isu taingopfeka mabhachi kubva tavazatidza kuti taitotsvaga masachi but tainge tisakanganwe kuti nguva yacho iri kumhanya saka taigara takatarisa wachi apa tichienda kumapostori futi totaenda kumachechi edhachi kubva tavaratidza kuti isusu takutosimbisa machi we love this country so much.